Mutemo uyu usatu wadzikwa, Botswana yaibvumidza vanhu kubuda munyika iyi nemafuta anosvika marita zana ekuzvishandisira pasingadiwi rezinesi. Asi mukuru weBera amai Nusamutsiwa vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rakaona kuti urongwa hwakadai hunoshandiswa neavo vanotengesa mafuta zvisiri pamutemo kana kuti mafuel smugglers.
Botswana Energy Regulatory Authority informs the general public that
Bera yakatora danho mushure mekuona kuti vanobudisa mafuta edzimotokari zvisiri pamutemo vakange voshandisa mukana weurongwa hwanga hwaitwa pakati pebazi redu nevanoona nezvemabhodha vebez kubudisa mafuta neutso.
Mukuru munyaya dzekurwisana nekubudiswa kumafuta edzimota zvisiri pamutemo muBera vaGift Makumbi vaudza Studio 7 parunare vari muhabhoroni kuti
tota santhala kuregana mulao beBera Act Section 37
masimba ekurambidza kubudiswa kwemafuta edzimotokari kuti uzvishandise akabva muchikamu chechimakumi matatu nembiri cheBotswana Energy Regulatory Authority Act pakusunungurwa kubva mukutsvagwa rezinesi kune uyo anenge achida kubuda nemafuta aya.
Vati nyaya dzekubudiswa kumafuta edzimota zvisiri pamutemo dzinowanzoitika mumiganhu iri kumaudza nyemba kwakadziwa kumabvazuva enyika iyi iri pedyo nenyika dzeZimbabwe neZambia.
The rampant areas again ramukhwevana mapiloji maitengwe kazungula make it the northeastern borders.
Miganhu iri kumaudza nyemba akadziva kumabvazuva eBotswana ndiyo ine nyaya dzekubudiswa kwemafuta zvisiri pamutemo dzakawanda. Izvi zvinoratidza kuti mafuta aya anenge akananga kuZimbabwe neZambia munguva dzakawanda.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvekuvaka muguta reFrancistown Botswana vaEdson Mponda vanoti urongwa hutsva uhwu chaita kuti vanhu vashandise mari yakawanda mukufamba panguva ino yezororo.
Kuno zvakavachipira kuti vaende kunotenga kwavanhu kwachona fanenge kubvisa maesa akawanda pane kubvisa mapura anomaona kuti mumwe nemumwe ane saidi rakamurerukira saka ndo zvakafanisa zvekutaurwa naini kirini izvo. It's an obvious thing because mukaona makastoma achiwandira kundotenga kuShoprite vasingaende kuSpar kureva kuti Shoprite yakachipa kupfuura Spar.
Asi nyanzvi munyaya dzemabhizinesi vaNelson Chipato vati danho ratorwa neBera iri richaita kuti varimi vane mapurazi akapoteredza dhorobha rePlumtree vaneseka nezvikuru sezvo zvanga zviri nyore kutengera mafuta pedyo neFrancistown pane kuenda kuBulawayo.
Mutemo uyoyo unogona kutariswa neimwe nzira wekuti munhu ane chokwadi here kuti anoda kunoshandisa fuel iyoyo for whatever they are saying kuti ndo zvaanoda kundoitisa. Kana zvisiri izvo then iwo munhu woita sei orambidziwa. I think pazvarange pane mitemo miviri inoshanda. First for munhu aonekwa kuti uyu adonita business nazvo then omiswa. But kana kuri kuti vari kuona kuti sure munhu ada kundoshandisa fuel kumba kwake kana kuti ane farm kuna vakawanda vane mafarm vari muna Plumtree ekuti kuti ainotenga fuel kuBulawayo is actually far. It's cheaper for them kuti vaizotenga muFrancistown and I think kuti ivavo vanofanira kuitirawo kamutemo kanovabatsira kuti vabatsirikane.
Zvinofungidzirwa kuti kupinzwa kumafuta zviri pamutemo kwakatekeshera pamuganhu weZimbabwe neBotswana uko vanhu vanotengesa zvisiri pamutemo vachibvisa choko muhomwe kuti vasasungwa mutsika yapakuti Zimbabwe irasikirwe nemamiriyoni emadhora ekuAmerica emari inofanirwa kubhadharwa semutero. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakabvuma muhurukuro nebepanhau reBulawayo 24 News muna Gunyana kuti mapurisa anogara achisunga vanopinza mafuta zvisiri pamutemo munzvimbo dziri pedyo nebhodha replumtree. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.